vanhukare ava avo vange vachipfuura makumi mana varatidzira nhasi mangwanani vachifamba vachiimba vakabata zvinyorwa zvange zvakanyorwa zvakasiyana-siyana kubva paAscot Clubhouse mumusha weAscot vakapfuura nemumusha wemambo ndokuzosvika pamahofisi ekanzuro ari mumusha wemutapa apo vazoungana mukuru mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reGweru Residents and Ratepayers Association kana kuti GRA vaCornelius Lipiwe vanoti vagari havazi kufara nepamusoro pedanho rakatorwa nekanzuru rekuendesa vagari vane zvikwereti kumagweta. Vanotiwo vagari havazi kutsigira urongwa hwekanzuru hwekukwidza mitero inobhadharwa nevagari rwendo runo.
Demonstration yakanangana nekubvisirwa kuri kuitwa vanhu mameters mushure mekunge vadini vatadza kubhadhara. Plus yakanangana zvefuti nekusungiswa kuri kuitwa vanhu vachiendeswa kuma debt collectors. Yakanangana futi nekukwidzwa kuri kuda kuitwa mutero wedzimba ne 35% vanhu vari kuti ko motikwidzira ne 35% imi muchiti tisungisira kutadza kubhadhara yagara iripo tingararama sei mugweru.
Vaselipiwe vanoti zvinhu zvinoshamisa kuti kanzuri iri kuda kukwidza mitero ivo vanhu vari kunetseka kubhadhara mitero iripo pari zvino. Mumwe mugari angoda kuzvidoma nezita rekuti amai privilege vatsinhirawo izvi vachiti kanzuro inofanirwa kunzwisisa kuti kutadza kubhadhara mitero kuri kuita vagari kuri kukonzerwa nekuoma kwakaita zvinhu munyika.
Hatisi kuramba kuti tine zvikwereti asi taikumbirawo kuti tibhadharewo pashoma pashoma vachitinzwisisa vekanzuru. Zvimwe zvacho ndezvekutivo vekanzuru ndokunoshanda varume vedu nevana vedu ndokunobva futi mari dzekubhadhara marets acho iwayo. Saka tikukundikana kuti iyo kanzuro haisi kubhadhara vashandi vayo. Saka tachikumbira kuti vadzise marets avo iwayo atiri kubhadhara vatipewo mukana wekubhadhara zvishoma nezvishoma.
Mumwe womugari amai don't care nhukarume vanoti nyaya yekuvharira vagari vane zvikwereti mvura inogona kukonzera kuvepo kwezvirwere zvakadai sekorera.
Iyo zvizvi vana takungotendai munotumba pasina toilet, hatishandisi toilet, takungotumba mutsvina yakungoitirwa panze chero kumadziro chero mumarodhi mumastreet mumagoronga. Tina yekutanga zvekorera yekutanga zvesaka pana chete chetagadzirisa.
Kuratidzira kwaita vagari nhasi ndekwechipiri mumwedzi uno mushure mekuratidzira kwakaita vamwe vagari mumusha wemukobha masvondo maviri apfuura. Vagari ava vaichema-chema nenyaya imwe chete yekuti kanzuro haifanirwe kusungisa vagari vane zvikwereti. Vaselipiwe vanoti vagari vakazvipira kuti vataurirane nekanzuru vaonesane kuti vangabhadhara sei zvikwereti zvavainazvo. Asi vanoti vekanzuru vari kuratidza kusanzwisisa panyaya iyi.
Vakati pane kusungiswa vachada kuti tiite payment plan, but payment plan yavari kutaura haisi kubuda. Munhu ane chikwereti che700 vari kumuti atanga unza 350 then ozobhadhara imwe yacho yasara pa2 months. Tiri kuti izvozvo ndozvakaoma. Ngavaite payment plan yekuti munhu abhadhare current plus a certain amount inenge ichienda towards chi inenge ichienda towards chikwereti chake, so that ivovo hwina isusi towinawo sevagari tichienda kumberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna meya weguta reGweru vaHamutendi Kombai. Pakaratidzira vamwe vagari masvondo maviri apfuura, vaKombai vakavimbisa kuti kanzuro yaizoita musangano wekuti itore chisungo chekuti vagari vane zvikwereti vanofanirwa kupiwa mukana wekutaurirana nekanzuru kuti vobhadhara zvikwereti zvavo sei kwete kuvasungisa. Nekuda kwekuoma kuri kuramba kuchiita zveupfumi munyika, makanzuro emumaguta nemadhorobha akasiyana-siyana munyika ari kutosvorana nevagari panyaya dzekubhadhara mitero sezvo vagari vakawanda vari kunetseka pakubhadhara mitero iyi. Asi vaDidmus Dewa vanovi mudzidzisi neZimbabwe Open University vachitaura vakazvimirira vega semuongorori wenyaya dzezveupfumi vanoti kanzuro nevagari vanofanirwa kunzwisisana voronga nzira inoita kuti vagarisane zvinoenderana neupfumi huripo kuitirawo kuti kanzuro isaremerwe nemabasa ayo ukuwo vagari vachibvisawo pashoma pavainapo. Matambudziko akatarisana neguta reGweru nevagari varo matambudziko ari kuitikawo mumaguta nemumadhorobha ose ari munyika sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka miya dzemari munyika yose. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Taurai Shava.